sangawatira nastawitira kunyanga kunyamaropa tawita wakanangana nekuti tirakugadzira zuva rekuti tirangarire mavictims etocha kanti vakashungurudzwa kuburikidza nenyaya dzemhirizhonga idzi dzakasiyana siyana taita taunganidza vanhu vazhinji vakauya vari mavictims etocha vange vachitaura nyaya dzavo kuburikidza nemapoezi mitembo nziyo nemadhirama vanga vachiita mitambo yanga vachiita kuratidzira zvavakasangana nazvo uyezve kutaridzira zvavanotarisira kuzoona muupenyu vachienda mberi.
Chii chiri kuitwa kana kuti chii chakaitwa kuvabatsira vanhu ava?
Tataona isu chekutanga isu senjo forum ndechekuti pane dambudziko pamafunguro edu ekutanga ekuti tinofunga kuti vanhu vanonzi mavictims kana vakashungurudzwa vanoda rubetsero rwekuti neupenyu hwese vanofanira kunge vachibatwa neruoko vachisukidzwa. Isu tinofunga kuti isu munhu anenge asangana nedambudziko retocha anenge asangana nedambudziko rekushungurudzwa anofanira kupuhwa rubetsero rwekuti agone kumira pache zvake zvekare nekuti vazhinji vevanhu ava vanenge vakasangana nedambudziko rekushungurudzwa vanosara vaine kusurukirwa kwakanyanya zvekuti havachakwanisi kuti vakwanisi kuparticipata muzvirongwa zvenyika. Ndofunga pane zvinopesana nenyaya yesarudzo kuti vanhu vava vaende kusarudzo vakasurumuka havachakwanisi nekuti vachiri kunzwa kumbunyukidzwa kuburikidza nekushungurudzwa vakaitwa pakurapfuura. Saka chirongwa chanhasi chisu changa chakanangana nekuti tisimbise vanhu vakapfuura netsaona yekushungurudzwa yetochai kuti kuzvimirira vega vagone kurangarira kuti vanhu uyezve vagone kurangarira vana vezimbabwe vane kodzero dzakakwana dzakafana nemunhu wese.
Pane zvaitwa kusvika pari zvino munoona sekuti pano mutsauko here uri kuitika?
Mutsauko hatisati tauona nekuti vana vezimbabwe ndofunga patanga takaungana rekunoku chichemo changu hachibudisa ndechekuti hurumende yedu yezimbabwe haisati yanyora chisungo chinonzi pachirungu UN Convention Against Torture. Chisungo icho chisungo chepasi rese chekuti nyika dzinge dzibvumirana kuti isa hatidi tocha munyika dzedu. Zimbabwe haisati yanyora chisungo ichocho.